zviriko zvakakosha zvakawanda chaizvo kuti vanhu vapiwe mikana yekukwanisa kuvhota musi wacho usina kusvika. Tichitarisa isu huwandu hwavanhu vanenge vakarejista kuvhota vachizovhota, hazvikwanisiki kuti munhu wose unenge achida kunge achizovhota akwanise kuvhota musi umwe chete iwoyo wa5 November. Saka mikana yokuti vanhu vakwanise kuvhota zuva racho risati rasvika, vangava vanoita zvokunge vakanyorera mabalots avo achitumidzirwa kumba vachizoposta kana kuinda kunenge kuchivhoterwa kwacho, zvinhu zvakanakira kuti pamwe musi wacho wokuvhota musi wa5 November munhu unogona kunge afamba kune rimwe dunhu risiri raanokwanisa kuvhota, kana kuti munhu unogona kurwara, kana kuti munhu unogona kufa chaiko, kana kuti zvinogona kunge paita zvimwe zvimhingamupini zvakaita samaekisidhendi. Zvekare zvakanakira kusevha nguva yokuswera vanhu vakamirira mumaraini okuvhota, vachikona kunge vachinge vachishandira nyika vatovhota kare. Saka zvizhinji zvakanakira kuti vanhu vakwanise kupuwa mikana yekuvhota musi wacho usati wasvika, vanoda kunovhota vone zvivhoterwavo zvavo.
Tinoona kuti mune dzimwe nyika vamwe vanochema vachiti zvinopa mukana wekuti sarudzo dzinogona kuzobiridzirwa. Hazvitarisirwo here izvi muamerica, Professor Masochi?
Muamerica muna mamezhas nemasecurity anenge akatoiswa kubvira kare. Umbou huripo kuti hakuna chitsotsi chorudzirworwo chatinogona kuwana kune dzimwe nyika, nokuti mavhoterwo anoitwa anenge aine mishini mimwe inenge ichiitwa imomo, zvokuti haandi mapepa aya anonzi anenge akagarirwa nomunhu akamachengeta kusvika azoverengwa. Mapepa anenge aripowo, zvekare mishini inenge ichiverengavo zvekare, nokuti mavhoterwo anoitwa kuAmerica ndokuti unopuwa pin number yako yakaita seyekubhengi, woenda pachimeshini chako woisa pin number yako, ballot rovhura, wobayabaya uchivhota. Paunopedza kuvhota pane bepa rinopurindiwa rinoratidza mavhoterwo awaitwa, mushini waverenga bepa raunopiwa iroro wondoriisa bhokisi rozoverengwavo kana kwazoitwa nharo. Saka munyika yeAmerica hamuna chitsotsi ichocho. Vanoshandisa tekinoloji kuitira kuti vhoti imwe neimwe inge ichiverengwa pasina kubirikira.
Kune vamwe vanoti kukasika kuvhota uku kwakaipira kuti vanhu havazogona kuchinja pfungwa zuva rekuvhota kana razosvika. Munoti
izvozvo kunge uchizoda kuchinja pfungwa wotongozochinja pfungwa pasarudzo dzinotevera, nokuti hazvisi zvinhu zvingabva zvakonesa kuti vanhu vakwanise kunge vachinovhota nguva yacho isati yasvika, nokuti munhu uchazochinja pfungwa. Izvo zvazvo munhu pachake iye, ukaona munhu waakusumuka kunovhota, pfungwa dzake idzodzo ndio dzaanenge aifanira kunge achizongomira nadzo.